Mangwana na kana kava tereri tinosangana zvakare mangwana na anasi uri musi wemuvhuro ndira 29 2018. Makateerera ku Studio 7 nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa ne Studio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC ndichiti izvozvo zviri muchirongwa chedu chanhasi.
5 million yavasvika tinoti yakati wandei, asi tikada kuitsvagurudza manje kuti 5 million yakabva kupi, panenge panengewo panobata-bata kuti kune zvimwe nzvimbo zvinoratidza kuti vashoma vakakwanisa kunyoresa kuvhota. Nguva zvakubudisa zvenyaya dziya dzinogara dzichishemiwa nadzo dzenyaya dzerizi.
Boka rinoona nezvesarudzo munyika reZimbabwe Electoral Commission rinoti uwandu hwevanhu vanyoresa kuvhota kusvika pakupera kwezuva rane zuro vakasvika pa5,125,631. Vakaremara nevakwegura vonyunyuta kuti vari kusiyiwa muchirongwa chekunyoresa kuvhota sezvo pasina zvikwanisiro zvekuti vashandise. Koita nange mutange yemapato ezvematongerwo enyika mukuzvishambadza nekutsvaga rutsigiro mugadziriro dzesarudzo dziri kutarisirwa gore rino. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi dzichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Boka rezvesarudzo reZimbabwe Electoral Commission kana kuti ZEC rinoti uwandu hwevanhu vanyoresa kuvhota kusvika pakupera kwezuva rane zuro musi wesvondo ndira 28 2018 vakasvika pa5,125,631. Uwandu uhwu hunonzi hunosanganisira vanhu vakanyoresa kubva pakaparurwa chirongwa ichi muna Gunyana gore rapera. Vanhu vanotarisirwa kunyoresa kuvhota ndevaya vanenge vasvitsa makore gumi nemasere ekuberekwa vari zvizvaro zveZimbabwe. Nyanzvi mune zvematongerwo enyika vachishanda vakazvimirira Dr. Wangu Mazodze vanoti kunyange hazvo uwandu hwekudarika mamiriyoni mashanu hwasvikwa neZEC hwakakosha pachine matambudziko ari kusanganikwa navo nevanhu mumatunhu akasiyana-siyana. Ngatinzwei hurukuro yataita navo pamusoro penyaya iyi.
Tikatarisa pashuro kwakasanobata chigaro chasachigaro weZimbabwe Electoral Commission vaEmmanuel Magane vanoti 7 million vaimbenge vati varigona kusvika yakanga yakati wandisei pauwandu hwevanoda kunyoresa kuvhota. Saka 5 million yavasvika tinoti yakati wandei, asi tikada kuitsvagurudza manje kuti 5 million yakabva kupi, panenge panengewo panobata-bata kuti kune dzimwe nzvimbo dzinoratidza kuti vashoma vakakwanisa kunyoresa kuvhota. Nguva zvakubudisa zvenyaya dziya dzinogara dzichishemiwa nadzo dzenyaya dzerigingi nemamwe mapato kuti sei zvichivanyore kune vari kune dzimwe nzvimbo kuti vanyorese kuvhota asi zvichiomera zvivari kune dzimwe nzvimbo. Saka zvoo zvinobva zvangounza futi bopoto negakava pasarudzo dzenyu.
Asi tichitarisa iwo uwandu huri kunzi huripo neZEC nenyaya dzatinonzwawo dzekutyisidzirwa kuri kwavanhu vamwe vachinzi tipei manhamba dzemasiripa munenge manyoresa kuvhota, tingati here zvine zvazviri kuita zviri kukonzera kuti uwandu hunge hwakadzikira kana kuti zviri kubatsira kuti vanhu vakawanda vaende kunonyoresa kuvhota? Munoona sei idzo nyaya dzekutyisidzirwa kunonzi kunoitwa vanhu?
Ndinoona kuti tikatsvagurudza nemaprovhinsi tikatarisa kuna naBulawayo kuna naHarare hongu kune vazhinji vanyoresa kuvhota asi iyo ZEC pachayo iri kubvuma kuti tikatarisa seBulawayo inoti kune 56.2% vakwanisa kunyoresa kuvhota. Harare ine 59.8%. Asi toenda kunana Mashonaland East kwakunzi 78%. Zviri kubudisa kuti nyaya dzokutyisidzirwa kwavanhu hongu dziriko kumaruzevha asi mumaguta munova mavanogara vachitya vari kutonga vezanupf kuti havawanzo kuwana vatsigiri vazhinji. Kune zvakawanda zviri kutadzisa vanhu kunyoresa kuvhota, zvakafana nenyaya dzemaproof of residence aimbotaurwa dziya, zvakafana neiyo masenders acho ari kunanga ari mashoma. Saka kutyisidzirwa kwavanhu ndeimwe nzira iri kushandiswa kuti vanhu vakwanise kana kuti vatadze zvekunyoresa kuvhota. Takatasana nekumaruzevha nokuti utungamiri hwemasabhuku masadunhu namadzishe unogona kutosungira kuti munhu wese ngaanonyorosa kuvhota anyorosa kuvhota tinoda kuona slip rake zvinova zvikusizirwa kuti kwavanhu izvozvo saka zviri kutoita vanhu vekumaruzevha vaende vese vandonyoresa kuvhota asi itori imwe wei yekuviga maelection kana sarudza rakatarisana nadzo asi zvichiomera zvakanyanya zuva remumaguta kutonyorese
tiri kunzwawo kuti vaye vainzi vana vabereki vekunze kana vabva kure vachiri kusangana nedambudziko kunyange hazvo vakanzi vanyorese kuvhota
ipapo iwe zeki pachayo tikaenda kana pawebhusaiti yavo inototaura kuti vachiri kutoramba kutovhotesa vamwe vanhu nokuti vari kuti izini avari kuti vainzi vakabva kunze ava vari kuti maaliens tiri kuona kuti vari kuvakudza futi zvakare mabirth certificates malong maabridged birth certificates aya and izvozvo zviri kutoita vanhu vatadze kunyoresa kuvhota vakawanda mumaguta nomumadhorobha saka irichiri dambudziko richiuramba richitongoenderera mberi izvi ndo zvichinzi vanhu vakwanisa kuratidza munhu paunogara inogona ngeri afidavhidi zeki inofanira nge ichizviita asi vanhu vachiuramba vachisangana nematambudziko akadaro zvakanyanya
ko panyayawo yekurudziro iri kuitwawo nezeki takaonawo mapurisa zvakare vari kukurudzirawo vanhu kuti vamhangare vanenge vachivanetsa nekudhimanda maserial number munoona zvine zvazviri kubatsira here
dambudziko rekumusha kwedu nderekuti mutemo wekwedu kutaurwa kwawo nokuteedzerwa nokuitwa kwawo zvakasiyana tingati kutaurwa vanogona kunyora vozvitaura iri like inonzi pachirungu publicity stunt yekuti vagoti takazvitaura officially asi tikaenda kumaruzevha kumaruwa ukowo wapedza kumhangara ishe wako uchadzokera unosangana naishe uyo hapana nzira yekuchengetedza vamhangari nokuti vanonge vanoita izvi vanenge vachitumwa
vanga vari nyanzvi mune zvematengerwo enyika vachishanda vakazvimirira Dr. Wangu Mazodze vari parunhare munew york nestudio 7 zvichakadaro vakaremara nevakwegura vanoti vari kusiyiwa muchirongwa chekunyoresa kuvhota chezimbabwe electoral commission sezvo pasina zvikwanisiro zvekuti vashandise Safari Njema anotipa nyaya inotevera.
Vakaremara nevakwegura ava vanoti vanenge vachida chaizvo kusarudza utungamiri hwavanoda asi havakwanise kusvika panzvimbo dzekunyoresa muzvare Naspa Manyauve kuGlenora muHarare vakaremara makumbo ese uye vanofamba newheelchair muzvare Manyau avo vane makore makumi mana nematatu ekuberekwa vanoti vakawanda vakaremara vari kutongozvigarira zvavo mumba panguva yekunyoresa kuvhota
tiri kusangana nemachallenges ekufamba chaiko kuti uende because kubva paunobva uchatsvaga achakupusha kuti uende kunoregister uchapinda mukombi uchabhadhara kombi yevanhu 2-3 newheelchair yako at times it depends nawindi wawasangana naye tonosvika pakunoregister kwacho pane dambudziko nekuti pamwe hapatorina kana ramp kuti upinde chako chako pamwe panotonetsa
muzvare Manyawo vanoti mamiriro ezvinhu aya anotyora kodzero dzevakaremara nevakwegura kunyanya vari kumaruva
kumamisha ritori dambudziko nekuti hakuna mafambiro havakwanise kutoti vatofamba kunoregister titori nemavirgin voters vasati vatombovhota zvavo but vanofanira kuti vavhote but havakwanise nenyaya yekuti tikatarisa hurumende yedu havasi kutipawo mukana wekuti vatibatsire kuti ndofamba sei kuti ndinoregister saka chinja ndiri kutiona kutoti chinhu chinotonetsa mukati menyika ino yezimbabwe
muzvari Manyawo vanoti kodzero dzevakaremara dziri mubumbiro remitemo yenyika nekudaro hurumende inofanirwa kuzvikoshesa
awareness chaicha haina kana kutombosvika kuvanhu vari disabled nekuti ndikatora vanhu vari deaf havana chavakambonzwa kuti zviri kufamba sei nekuti hakuna sign language
muzvare Petronella Mandowa avo vane makore makumi matatu nematatu ekuberekwa mugari wemuHarare muzvare Mandowa vanoti kunyangwe vakasvika kunzvimbo dzekunyoresa kuvhota vakaremara vanonetsekana zvikuru
vachinge vapinda mukati imomo umwe munhu anenge achifamba ari pawheelchair anenge aine urema hwemaoko haasi kukwanisa kubetseredzwa zvakanaka mukati imomo anosvika obva atambidzwa bepa iye dzimwe dzenguva haakwanise kunge achinyora kana kunge achibata bepa iroro ari oga
maindaizivei nheka iro vekuzaire kuwedza vana amai vavo vanoshandisa madondoro pakufamba havakwanise kunyatsoshandisa divi rese remuviri wavo nekuda kwechirwere cheshuga vanoti vanorwadziwa kuona amai vavo avo vane makore makumi matanhatu nemanomwe vachishaya mukana wekuvhota ivo vachida kuzvisarudzira wega mutungamiri wavanoda.
Zvikwanisikawo chero munhu akakwanisa kuti anouya kunoku kunzvimbo kuti anova vachingofamba vachininga vachingovavhotesawo vari panzvimbo pavanenge vari nokuti semunhu akadaro zvinotonetsa kuti vadini nokuti vanenge mwoyo wavo shuviro yavoda kuti vavhotewo. Saka nekuti tizokwanisa kuti tivatakure tidai zvakangooma.
Murume wavo muzvina bhizimusi Billiard nekairo vanoti vanhu vese vemunyika vanofanira kuisa misoro pamwe chete dambudziko rakatarisana nevakwegura nevakaremara rekutadza kuvhota rigadziriswe.
Kunoku vazera vakadai vanenge vakati wandei nenzira kuti havanhu vava vanhu vechikuruka fanira kuti ziite fanira kuona masabhuku ndobozi ndo vane vanhu vanonyatsoziva kuti vanhu vedu vakati vagona kufamba vanhu vakati vane zvirwere zvakati. Saka kutanga waona masabhuku akadaro vanhu vacho vogurupwa nguva yacho kana yasi kwanenge vachingozikanikwa vachingosikopikwa vachiendeswa kunzvimbo dzei zvofanira kunge dzichivhoterwa.
VaAdrian Munyoro mugari wemuchitongwiza uye vanorarama necerebral palsy. Vamunyoro avo vakapasa zvidzidzo zvavo zveA level vanoti vanotosviba moyo panyaya yekunyoresa kuvhota.
Kana usina kuzvidzidzisa kuvhota, sinoreva kuti pane aunenge waona akakodzera kuti avhoterwa. Inini ndakaona kunge pasina anokodzera kuvhoterwa neni. Hapana anodizeva voti yangu nekuti hapana anokodzera kodzero nebudiriro yevanhu vanorarama neurema.
Vamunyoro vanoti mapato ezvematongerwo enyika ari kukundikana kubatsirawo nhengo dzavo dzakaremara. Mutungamiri webato rinopikisa reRenewal Democrats of Zimbabwe vaElton Mangoma vanoti vari kuedza nepose pavanogona napo kuti vakaremara vakwanise kuvhota vakasununguka.
Constitution yakapa munhu wese wemuZimbabwe right yekuvhota. Saka hatidi kuti Zeki itore right iyoyo yokanganisa right iyoyo pamusana pekuti munhu akaremara. Vanhu vakaremara vanofanira kupiwa full rights kuti vakwanise kuvhotera vanhu vavanoda vasingatyi, vasingazovhunduki. Kunyanya vese vakaremara nevamwe vasingaoni tinoda kuti vapiwe kodzero dzavo dzekuti vavhote vasingatyi.
Zimbabwe Electoral Commission inoti matambudziko ari kutaurwa nevakaremara pamwe nevakwegura vari kuaziva uye vari kuedza nepose pavanogona kuagadzirisa. Zek inoti mushure mekusangana nemasangano anomiririra vakaremara vakagadzira dzimwe nzvimbo dzekunyoreswa kuvhota kuti vanoshandisa mawheelchair vakwanise kufamba zvakatambanuka. Zek inotiwo vakagadzira mamwe mapepa eBraille kuitira kuti vasingaone vawane ruzivo pamusoro pekunyoresa kuvhota. Asi Zek inoti haikwanise kutakura vakaremara nevakwegura kuti vaende kunovhota nekuti havabvumizwe nemutemo weElectoral Act kuita izvi. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Safari Njema.
Kava yemasana munangagwa nezuro vakapinda musangano wawe kutanga weAfrican Union kuAddis Ababa kuEthiopia. Musangano wechimakumi matatu uyu kana kuti 38th AU Assembly wevatungamiri venyika wakatanga nezuro. Vachitaura pamusangano uyu vamunangagwa vanonzi vakaudza vamwe vatungamiri venyika vakapindawo musangano uyu kuti vaive mutungamiri wenyika vaRobert Mugabe vakachengetedzeka, izvo zvinonzi zvakatambirwa nemufaro nevamwe vatungamiri vaive mumusangano uyu. Vachitaurawo nemusi wemugovera pamusangano weNew Partnership for Africa's Development kana kuti NEPAD, vamunangagwa vanonzi vakati Zimbabwe yakazvipira kutevedzera zviga zveAfrican Union. vakatiwo Zimbabwe yakazvipira kushanda nedzimwe nyika munyaya dzezveupfumi, asi vanotungamira sangano rinorwira kodzero dzevanhu reHuman Rights Watch kuchamhembe kwaAfrica vadhewa mavhinga vakaudza Studio 7 kuti vatungamiri veAfrican Union ava vanofanira kukurudzira vamunangagwa kuti vaite sarudzo dzakachena.
Chikuru chakakosha kuti chitaurwe nevatungamiri veAfrican Union navamunangagwa inyaya yegadziriro yesarudzo gore rino muZimbabwe kuti inge iri yakajeka inopa Zimbabwe mukana wekuti itange zvakanaka nedzimwe nyika pasirozi, nekuti pakaitika mhirizhonga sarudzo dzikasamira zvakanaka zvinovhiringidza. Saka iko zvinogavasimbise zvikuru sei kuti vangatsigira sei Zimbabwe kuti tiende kusarudzo dzakachena. Ndo chikuru ichocho.
Asika vamunangagwa vakavimbisa kare kuti vachaita sarudzo dzakachena.
Wongo tinozvigamuchira vimbiso yavo, asi kutaura kwemuromo iko zvino hatiti kutaura kuti ngavavimbise zvakare pamberi pemakurukota, asi kuti iko zvino chavakudiwa kupa waro wacho wekuti zvichafamba sei ndezvipi zvinodiwa, uyezve kuti African Union ichitogara yatotumira nechekare vanenge vachiongorora sarudzo. Saka iko zvino chavanoda kutaura ndiye kuti vochitaura kuti mitemo inovhiringa nyaya dzesarudzo nezvekufara nekusununguka kwevanhu munyika seinonozva naPosa Aipa ichapiswa riini nenzira ipi, uyezve mapato akasiyana ngaaone mikana yakaenzana kumakunepfenyuro kuterevhizheni kumaredhiyo nekumapepanhau emunyika, uyezve nyaya yemasoja vanhu vari kutya kuti zvichida pangoita mhirizhonga yekurwa kwevanhu vachapedza sei nyaya iyoyo, nekuti iko zvino ngatitaurira nechokwadi masoja ari mukatikati nezvematongerwo enyika vachataura sei kuti pasa pagamuchirwe nemasoja kuti kana vachinge vakundwa musarudzo vachagamuchira zvinobuda musarudzo. Nyaya iyoyo inogona kuti jekesa, nekuti tinoziva kuti masoja vatungamiri vavo kusanganisira vachiwenga vatiri pavanga vachiri kumauto vaitaura kuti havafi vakatendera kuti paite nemadzo rinotonga risiri zvanopiwa. Ngavatitaure iko zvinofanira kuti dzaitwa kuti vakagamuchira zvinobuda musarudzo kunyangwe zvichireva kukundwa kwezvanopiwa.
Vanga vari vanotungamira sangano rinorwira kodzero dzevanhu reHuman Rights Watch kuchamhembe kweAfrica vadhewa mavhinga vari parunare muJohannesburg, South Africa, naBlessing Zulu weStudio 7.
Chirongwa cheStudio 7 chinokuudzai zviri kuitika muZimbabwe mazuva ose. Munokwanisa kunzwa Studio 7 mangwanani na6 AM kubva nemuvhuro kusvika chishanu, uye na7 PM mazuva ose. Munotibata pa909 AM uye pa4930-13860, 15460-15580 ne6080 shortwave. Musakanganwe Live Talk na8 PM muvhuro kusvika chishanu pamasaisai anoti 13680 ne15460 frequencies. Pindai muchirongwa cheLive Talk nekutifonera panhamba dzinoti 001-202-465-0318. Namba idzi zvakare 001-202-465-0318. Tinotepenyurawo paFacebook chirongwa chedu Let's Talk ngatikurukurei. Pindai muchirongwa ichi nemusi wechipiri uye china nenguva dza5:15 kusvika na6 PM uye nemusi wechishanu kubva na5:45 kusvika na6:15 PM. Musakanganwe kufarira Facebook page redu revoa Shona.
Tombotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Gweta guru reguta reNew York vaEric Schneiderman vakaparura urongwa hwekuferefeta imwe kambani inonzi yakatengesa mamiriyoni evateveri vasipo kune vanoshandisa madande mutande. Kambani iyi inonzi Devumi yakatengesa vanhu vasipo vanodarika mamiriyoni maviri kune vanhu vepamusoro kana kuti macelebrities vemitambo pamwe nevezvematongerwo enyika. Mutungamiri wehurumende yeYemen vaAhmed bin Daha vari kupomera vari kurwira kupatsanuka kwekuchamhembe kwenyika yavo mhosva yekupidigura hurumende mushure mekutora zvivakwa zvakawanda zvehurumende mukurwisana kwakaitika nesvondo nemauto ehurumende muguta rekumahombekombe kwenyanza reAden. vechidiki vezanu PF nemugovera vakaparura chirongwa chavo chepadande mutande chehashtag EDS My Vote. Icho chakanangana nekutsvagira rutsigiro mutungamiri webato ravo vaemasa nemunangagwa musarudzo dzemutungamiri wenyika dziri kutarisirwa kuitwa gore rino. Vechidiki ava vanonzi vakatsinirawo kuti sebato havachashandisa maslogan anoti pasi nanhingi vachiti danho iri rakatotambirwa neutungamiri wezanu PF. Asi vanoongorora zvematongerwo enyika vachishanda nesangano reZimbabwe Citizens Initiative vapromise Sunday vanoti iri danho rakanaka kwazvo kana chete risingazoshandiswi mukushungurudza vamwe pamadande mutande.
Ipati yavo, saka kana vachinge valaunchawo campaign yakadaro, ndoma campaign atinochingamidza iwawo kuti kana vanhu vachicampaign ngavauye, kana iri online ngavauye online, votaura zvakamirira musangano wavo, votaura zvavachaitira vanhu. Saka hapana chakamboipa, masaisai aya ndiye munhu wese. Saka kana vachinge vadaro zvarovawo kuti vaakukwanisa kuengejawo, ndatoona zviri zvinhu zvakanaka chaizvo.
Tichitarisa nzira dzaisimboshandiswa nevechidiki zvikuru vezano PF dzekuunganidza vanhu, vamwe vainyunyuta kuti tiri kutinhwa kuenda kumisangano iyi, mungaona here zviine zvazvinozobatsira kune vanga vachimbonyunyuta kuti vari kutinhwa kuenda kumisangano?
Zvinobatsira chaizvo, nokuti kana vachinge vari kukampeina vari paindaneti vachiita online macampaigns avo, hapana pavachazombotinha munhu kuti aende kumarali. Asi tinoona kuti ipapo paonline ipapo tinofanira kungwarira kuti pane iya inonzi bullying iyaya. Saka tinotarisira kuti nyange vari kukampeina online, vanhu ngavaite zvinhu zvine mutsigo. Paonline ipapo tinoona kuti vanhu vanotanga kugadzira aya anonzi maghost accounts, kuti vafamba vachiita matrolls, vafamba vachipikirira vanhu kana kuti vachingoflaga mameseji asina nemusoro wese. Saka tinoda kuti vanhu vangoziva kuti nyange vanhu vafunga kuita campaign dzavo online, ngazvingova zviri zvinhu zviri dignified even online. Saka zvina internet bullying izvozvo tinotarisira kuti hazvi zvinhu zvinotsaona zvichiwedzerwa nekuti makampeini aakumugwa kuda kuya online.
Tichitarisawo pamusangano iwoyo, vechidiki ivavo vari kuti bato ravo rakasunga kuti hanyaya yekuswera tichati pasina nhingi hatichaida. Munotambirawo sei chiitiko ichocho?
Izvi zvinhu zvatakagara tichitaura. Saka kutotaura kwavari kuita ikoko ka ingare yekuti vari kutotsinhira zvatakataura isusu kuti hatichazvida. Ndokunga munoona pakazoka vamunangagwa vachibva kusouth africa paya vakaita speech yavo pazanu PF headquarters, vakaita slogan yavo iyaya kuti pasine mhanu, vanhu vakapopota kuti nonono, kana munhu wasvika wakunziwo wakuita mutungamiri wenyika, maslogan ekunzi pasina nhingi iri pasina nhingaya ngaasare, nekuti chose tinoziva kwakabva pasina nhingi. Ende toziva kuti zvinoreve chii, imaslogan aishandiswa muhondo yekuti magandanga akauya mudunhu menyu vakati ivo pasina nhingi mutengesi. Pasina nhingi zvinozviva kuti munhu ngaafushirwe munguva, ngaaurawe. Saka tinoona kuti islogan ine maconnotations akashata. Kana munhu musingawirirani nezvaari kutaura hazvireve kuti ngaachifa. Aiwa, ngatibvumirane kuti togona kunge tichiona zvinhu nenzira dzakasiyana, torespekta kuti mumwe nemumwe anogona kuona zvinhu nemuonero wake. Asi ngazvisvika pakunzi pasina nhingi, nekuti tinoziva kuti slogan iyo yakabva mukutaura kuti munhu ngaaurawe kana kuti munhu ngaachirwe pasi. Saka kana vachinge vadaro tinozvikudza, tinovimba kuti zvinotaurwa zvaikunzi vana vembwa havasvinure musi umwe chete, pamwe zvavatorerawo 30 something years kuti vazive kuti slogan iyoyo haina kunaka. Saka zvinhu zvatinochingamidza nekuti taakuda politics muzimbabwe dzekuedzana pfungwa, kwete politics dzekuedzana masimba.
Vanongorora zvematengerwo enyika vachishanda nesangano reZimbabwe Citizens Initiative vapromise Sunday vari parunare kuflorida muno muamerica nestudio 7. Zvinonzi kwave nenhange mutange yemapato ezvematengerwo enyika yekuzvishambadza kune veruzhinji kuti awane rutsigiro pamwe nemavhoti musarudzo dziri kutarisirwa kuitwa mumwedzi mishoma yakatarisana nenyika. Rimwe remapato ari kuita nhange mutange yekuzvishambadza iyi ibato reBuild Zimbabwe Alliance, iro rakaitawo musangano waro mukupera kwesvondo muHarare Grounds nemusi wemugovera, uko rakaburitsa hwaro uye zvinangwa zvaro. Ivan Zininga weStudio 7 abata mutungamiri webato iri Dr. Noah Manyika kuti tinzwe mafambiro akaita musangano wavo.
Mtangano wedu wakanga uri kuZimbabwe Grounds. Takanga tine vanhu vaimirira constituencies edu ari muno muHarare. Hongo uchimura mutangano weHarare. Pane vamwe vakazobva kunze vanonga vauya nokuti wakanga uri mutangano wekulauncha manifesto yedu officially kuti iye zvino zvinangwa zvedu zvatinazvo ndeizvi kuti tidzivise vanhu. Saka takafara chose nekuona vanhu vaibva kumaconstituency edu akasiyana-siyana.
Saka chinangwa chamakaparidza nezuro chikuru chiri mumanifesto iyi ndechekuti kudii?
Chekutanga chinhu chatainyanya kusimbisa kwokutanga kwemanifesto yedu tinotaura isusu kuti kuti tiende mberi tivate nyika yedu tinofanira kuzviita zvinhu izvozvo tiri vanhu vamwe chete. Munoziva makore apfuura aya pane zvinhu zvakasvingoitika zvinoita kuti vamwe vanhu vaive kunge hayo second class citizen, vasvingoita kunge nyika ndeyevanhu vezano chete. Kechipiri tinozopinda muzvinangwa zvedu zvine gumi zvatichikuda kuti tiite muno muZimbabwe kana tapiwawo mukana wekuti tive vatungamiriri veZimbabwe. Chinhu chinonyanya kukosha kuzvinhu zvatinotaura isusu kubuild Zimbabwe ndezvekuti munhu wese wemuZimbabwe anofanira kupiwa mukana wekuti ashandire nyika yake. Hatisadzi vatungamiri vaanoda kuti vatungamiri, asi tine zvinangwa zvine zvatanga tichitaura pamusoro pazvo.
Zvino zvamataura kuti makava nemusangano wakabudirira chaizvo, tinonzwa vamwe vemapato vachiti vanovhiringidzwa mukuungana kwavanoita uku namapurisa nevebato riri kutonga reZANU-PF. Imi musangano wenyu wakafambawo zvakadii takatarisana neizvozvozvo?
Chinhu chanaka hacho iye zvino ndechekuti kana uchida kuita musangano pane zviri pamutemo, handichoziva kuti mutemo uya weposa uchiripo, saka uchiri kufanira kutsvaga mvumo yekuti uite musangano. Saka isiwo takakumbirawo mvumo tikapiwa mvumo. Hatina hedu kuwana dambudziko iroro rekuti pane akauya akakonzera mhirizhonga apa hati izvo hazvina kuitika. Asi uchiri kungoona hako kuti pachine kalevhel kekutya kune vamwe vanhu, zvokuti vamwe vaizotiudza musangano wapera kuti zvinoshamisa chose kuti makaita musangano hapana akarohwa.
Totarisa Dr. Manyika kuti imimi sebato rinopikisa tatarisana nesarudzo dziri kusvika idzi, gadziriro yenyu yave papi?
Gadziriro yedu yave pakuti iye zvino tatinonyanya kukurudzira, tiri kukurudzira vanhu kuti varegiste kuvhota. Nyaya iripo ndeyekuti kana tichida Zimbabwe chaizvo chaizvo, hatitangi tatarisira kuti isusu tiri kuda kuti tihwine sarudzo. Handizvozvo zvatinotanga tatarisa. Isu tinofanira kutarisira pakuti munhu wese ngaaregiste kuvhota, musi wekuvhota asarudze bato raanoda kuti ritonge.
Mutungamiri webato rebuild Zimbabwe Alliance Dr. Noah Manyika vari parunare muHarare naIvans Dzininga weStudio 7. Kambo today's paper kubva kuna mushakabvu Edwin Hama. Tabva tasvika kumagume echirongwa chedu sezvo nguva yedu yapera, regai tibotarisa musoro yenhau zvakare. Boka rinoona nezvesarudzo munyika reZimbabwe Electoral Commission rinoti uwandu hwevanhu vakanyoresa kuvhota pakupera kwezuva remusi wesvondo vakasvika pa5,125,631. Anokuoneka yani mufaro ndini wenyu Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC ndekusiyamina Chris Gande.